Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore kwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket, Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakwikwi eInternational Cricket World Cup 23 mushure mekurova Oman. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti kumasvingo kwaberekera ingwe sezvo dzimwe nhengo dzaro dziri kukwikwidza musarudzo dzemakanzura dzamanikidzwa kutiza misha dzichityisidzirwa nerufu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu akamanikidzwa kuenda muhopotere anoti amai Clarita Dambuza vekuward 20 kuchiredzi North, amai Phyllis Wemoyo vemuward 11 naamai Ropafadzo Chingwe veward 13 kumwenezi. Vachitaura neStudio 7 madzimai aya anoti ari kunzi akakwikwidzirei munzvimbo dzaisakwikwidzwa nevanopikisa makore ose adarika zvaipa kuti ZANUPF ikunde pasina kubuda dikita. Amai Dambuza vemurani rekwaLabhamba kwaishe Tsovani vanoti vakavingwa pakati peusiku musi wechipiri asi vakakwanisa kutiza.
Ndobva ndatobva pamba ndisina ndatombodii aenda nechepamunda ndobva ndandosvika ndokuwanda ndiripepa ini nemurume wangu ndokubva ndatoona gurupu revanhu richisvika vakatova kuma 11 veusiku vachisvika vakananga kubhedhuru vakarova nedanda umwe wandakaona achinzwa kuti papa nenight hatidi triposi muno hatitombodi kana kunzwa kandidheti yacho.
Vanoti vakamangara nyaya iyi kumapurisa ekumukwasine ayo akati achafirefeta nyaya iyi. Vachitaurawo neStudio 7 amai Moyo vekumwenezi murani rekwaMagovanyika vanoti vatsigiri veZANUPF nasabhuku vemurani mavo vakauya kumba pavo vakati vabve pamba apa sezvo vakange vapandukira bato reZANUPF rakavapa munda.
Then pandakazouya vachibva vanditivo munofangwa kubva pano munzvimbo muno muminda iyi takaita mburira iyi. Haiti ndizvemanyawo zvekubva inebva triposi saka munofangwa kuti mubve pano mutsvage kumwe kunogara kumushura izvozvo.
Vakafano bata chigaro chemunyori mune zvesarudzo mumwenezi kutriposi vatinei mapepa vatenda kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya.
Isiti kuti ZANUPF zvairi kuita zvinhu zvaiitwa munguva dzekuma18th century zvida kufanira zviri bhabhariki ngavasiyane nemakandidheti edu nekuti ndo zvinobvirwa pamutemo paconstitution yeZimbabwe kuti munhu akwikidze ari mubato raanosarudzira raanoda.
Asi mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwashedhewa vati havasati vapirwa nyaya idzi.
Hadzina kunge ndambosangana neikomishona kana tiezuro hatina mazoahadzina.
Vanopipa vati vatsigiri vebato reZANUPF vari kuita izvi vari kutungamirwa nasachigaro veZANUPF mumwenezi vaGift Mazhambe avo vari kuti havadi kuona vamiriri veTPC mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamazhambe sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzima. Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepuka ichiweve vati bato ravo riri kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Isu isu hatigoni kushungurudza vanhu veopposition nokuti takahwina kare ndonga makazviona takakwanisa kufielda macandidates kwese and igaro dziva last election takangohwina 1 saka rwendo runoru hatitomboshungurudzi munhu nokuti tozati kutongohwina 20 out of 20 saka vanotaura zvokushungurudzwa handitenderani navo isu hatishungurudzi vanhu president vedu vanotaura zvipa zvakajeka kuti hatina nguva yekuita mhirizhonga nokuti chinhu chiri mumaoko edu ndicharamba chiri mumaoko edu
mune imwewo nyaya ishe murinye vaevias munoda wafa varamba mashoko ari kubuda padande mutande ekuti vakarohwa nevatsigiri vetripc vachinzi vainge vakurudzira vanhu kuti vavhotere zanup f parufu ishe murinye vanoti vakaroverwa nyaya yekuti vainge vazama kurambidza vemhuri yekwasabhuku Daniels Ndoga vemunzvimbo mavo kuviga mwana wavo pamusha panova nzvimbo inonzi inoyera izvi hazvina kufadza vamwe vemhuri yekwange kwakaroorera mwana uyu vakatanga kuvarova
panoyera panotoitwa zvevanhu ipapo saka zvadaro ndo pakatanga komosheni yose yaunoona kurohwa kwandanda kuitwa kwose tichidzingirirwa namapurisa tichirohwa ndo rizini iyoyo yokuti matirambidza kuti tivige munhu patoda kuviga hama yedu
vati vakamhangara nyaya iyi kumapurisa ayo achiri kuferefeta mutauriri wemapurisa masvingo ati nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzake ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Dare High Court nasirabata tafadzwa shamba natapiwa makore senior nemhosva yekuuraya tapiwa makore mwana wehama yavo aive nemakore manomwe muna gunyana 2020. Chirango chevaviri ava chichaturwa musi wa12 mwedzi unouya. Tapiwa akaurayirwa kwamurehwa. Akavigwa asina musoro nedzimwe nhengo dzemuviri dzakawanzika sezvo zvisina kuzivikanwa kuti zvakaendeswa epi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Munamato Mutevedzi vabata shamba nemhosva yekuuraya tapiwa uye tapiwa makore senior anove baba mukuru wemufi abatwa nemhosva yekubatsira kuponda vachitaura mushure mekubatwa nemhosva kwevaviri ava baba vemufi vamunyaradzi makore vatiwo kunyange vaviri ava vabatwa nemhosva chinorwadza ndechekuti mwana wavo haachadzoka
chikuru ndechekuti mwana haachadzoka marwadzo acho anongora mari
amai vatapiwa amai Linda Munyori vati vanovimba kuti zvaitika mudare pamwe nechirango chichapiwa zvichavanyaradza
ravagarira zvavepo kune kuti nini wangu mwana hachamuwana nei izvi zvinotorwadza kuti munhu anenge akauraya hachafanira kamuwana zvachose saka niniwo nepfungwa dzamuna ndevangogarira upenyu hwavo hwese zvino
rimwe gweta revasungwa muzvare Mutsa Chivandire vatichasara kuti vaviri ava vasvitse kudare zvichemo zvinoita kuti vapiwe mutongo wakareruka
vamana vabatwa vaine kusha saka zvaakuitika ndezvekuti paakuda kufailiwa mitigation ndokuchema-chema kwavanenge vachita pamberi pedare kuti vakwanise vachinzura tsitsi mukutongwa kwavachaitwa
dare rabata shamba nemhosva mushure mekunge abvuma kuti ndiye akapamba mwana akaenda naye kumba kwamakore senior uko akanomumwisa kachasu ndokuzomucheka musoro makumbo nemaoko achibatsirana namakore senior vachiita zvekuromba kuti bhizimisi ravo ribudirire dare rati umbo hwashamba hunoradza pachena kuti ndiye akauraya mufi uyewo mbatya dzaakashandisa dzaive neropa dzakaunzwawo kudare seumbowo vatiwo kunyange ruoko rwamakore senior rusingaoneki zvakajeka pakuurawa kwemufi pane umbo hunoradza pachena kuti akabatsira pakufa kwake nekuita zvinhu zvakaita sekutenga kachasu kaakamwiswa pamwe nekushandisa imba yaakachengeterwa asati aurawa usiku hwa27 gunyana muna 2020 mune imwewo nyaya yange iri kumatare dare reelectoral court rati magweta evari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vasevia kasuku here nehava Lovedale Mangwana vari kuda kuti vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadzoke kudare musi wa7 mwedzi unouya vamangwana vari kuti vakasukuwere vasabvumidzwe kukwikwidza sezvo vasiri kugara munyika mumwe ari kushanda navakasukuwere vawalter muzembi vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa navamangwana mahumbwe
so hazvimise zvetiri kuita isu zvokambena kuti vakasukuwere vapinde muhofisi musi wa23 August Zeki irikuita basa rayo ichaprinda maballot papers nomusoro akasukwere wakaishona akachaisha zvichangoone kwaiko kuti mfana ndiye ari ready kumhanyisa nyika kinda mberi ndongupatirira zvino
mangwana. Zimbabwe Electoral Commission inotarisirwa kuburisa mazita evanhu vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuru mugwaro rehurumende reGovernment Gazette. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP muzvinafundo Blessing Kasia Muru. Blessing Zulu Studio 7 atanga nekuvabvunza kuti sei vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika.
Takapinda musarudzo nerudo rwatinaro pamusoro penyika yedu. Nyika yeZimbabwe nyika ine vana vakawandisa vakapararira kunzvimbo dzakasiyana siyana, ende vane ruzivo nedzidzo dzavo dzinokwanisa kuti dzinge dzichibatsira nyika yedu. Zvino hatinyangorambe takamira, tine zvatinozivawo zvatinokwanisawo kubetsera nazvo nyika yedu kuti nyika yedu ikwanise kudzikama ionekerewo pane dzimwe nyika pasi rino, nekuti nyika ine zvese zvinokwanisa kutizo ionekerewo nyika yeZimbabwe. Takakoshesesa rudo nenyika yedu, nekuti hatingangoramba tichingogara munyika yevatorwa. Tinoziva kuti nyika inovakwa nevene vayo.
Munoreve apa muzvinafundo Kasia Muru.
Tichiro kuti nyika inovakwa nevaridzi vayo. Varidzi vayo ndevapi? Varidzi veZimbabwe, vana veZimbabwe kutanga pasati pavane mamarudzi ese. Saka naizvozvo nguva nenguva tinogara tichifunga nyika yedu iri muropa redu, tinoida ende hativi takadzokera mashure. Tinoramba tichingozama kudai tawana mukana wekuti gadzirise nyika yedu, yaonekerawo nyika yedu, nekuti ine zvese zvainoshuwira, nekunzwawo matiri zvakanyakusimbisisa kutizo taitewo chii nezviri kuitika mukati menyika yedu kuti tigadzirisewo. Nekutizo vadzukuru vachazouya mune ramangwana vanenge vasina basva kutizo, wakanga uri weZANU here, wakanga uri weMDC here, wakanga uri weTRIPC, vachazongobvunza kuti hanai sekuru makaitawo sei nyika pamaiona zvinhu zvichidai. Zvinoayewaka sevanhu vakadzidziswa kutizo kana pane chinenge chichiitika unofanira kutizo utry uzame nepaunogona kuti ugadzirise. So naizvozvo tatai wariga tipindewo musarudzo tigadzirise zviri kushupa mumusha medu nepadiko patinogona napo Mwari vachititungamirirawo mukati menyika ino yedu yeZimbabwe.
Vakawanda munyika vari kuti vanoda mutungamiri anokwanisa kugadzirisa matambudziko enyaya dzezveupfumi. Imi zvii zvamuri kuvimbisa kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika?
Chinhu chanyanya kunetsa mukati menyika yeZimbabwe inyaya yehuori nekutoshayiwa rudo pamusoro penyika yachona, nekuta kutizo zvinhu zvese zvinongoitwa nekuti wazoziva zvazoitwa azivikanwa ndiani. Saka pamba da kuti paivewo nema hatinoti pachirungu mainstitutions akasimba anonyatsa kuona kutizo zvinhu zvaitwa mukuenzanisana zvizere ende uori hwabviswa zvizere, ende kuti neizvozvo zvakare kutizo hazvina basa kuti wabva kupi, wabva kwamurehwo here, wabva kwedu kubocha kwamarange here. Mwana wese weZimbabwe anofanira kuona nyika yake ichimushandira.
Izvi munozvikwanisa here zvekudzikamisa upfumi muchiita zvamuri kutaura izvi?
Ruzivo rwacho rwekudzikamisa nyika ndo rwatinaro, ndo rwamakatendesa iwo vabereki rwakatendesera kuchikoro, ende vakawanda vana vano ruzivo rwekuti dzikamise nyika yedu pakutanga.
Asika muchati anoda vaperekedzi vakasiya Muru, hapana vanhu vari kukumirira iwo musarudzo dzedare reparamende uye dzemakanzuru, zvino munotungamira sei?
Tinotofadza nekuti zobasa ira harisi rekuuya kakutizo nderezipi, basa nderekubatanidza mwana vana vese veZimbabwe. Ndingatofara chaizvo pakaita pamaMPA, ZANU, ETCCC, emapato ese akangosiyana siyana, nekuti chiri kudiwa kubatanidza mhuri kuti tivake nyika yedu tiri mhuri imwe chete, ndo chakanyanya kundikoshera.
Mutungamiri webato rinopikisa reZIP muzvinafundo Blessing Kasia Muru vari parunare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Munyika maita gakava panyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa midziyo yekuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti ikodzero yavo asi vamwe vachiti kurasatsika uye injodzi kuutano hwavo. Asi zvakakodzera here kusunga vanodawo kuzvifadza nenzira iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari weMarare anoda kungonzi Lindsay ati vanhukadzi vanofarwa kuita zvavanoda nemuviri yavo.
Kona kuti wawana murume kuti akufadze nyama yako auna kukwanisa kugutsikana naye, woona zvakuti aikuchansi hangu toi zviri nani ndizvifadze nyama yangu. Handioni zvine problemu kuti munhu akwanisa kuita zvaanoda nenyama yake.
Izvi zvatsinhirwa nemutungamiriri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira.
Maziviro angu mubiro remutemo munotaurwa yekuti munhu anoita zvinhu zvinomuita nezvaanoona zvinoita kuti upenyu hwake hufambirire mberi. Uye ndinoona kuri kumbunyikidzirwa kwekodzero nekuti munhu zvaanoita nemasex toys ake anoita ari mumba make, hakusi kuti anenge achiita pajekerere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana rekatswe Sisterhood Amai Talent Jumo vati
vanenge vaona zvikwanisiro zvekuti vabatsirike pavanoita nguva yakadaro yekuti hama maoko hazvifanirwe kusvika pakuti hurumende inopindira mazviri kuti zvazoitirwei uye zvichishandiswa chii, nekuti madzimai anenge achiedza kushandisa nzira zvisingavai panjodzi, zvisingavape maSTI, zvisingavape HIV, zvisingavape pamiri pasina anozobvuma kuchengeta. Saka izvozvo tinovanisa kuti zvinozvika kudzimirira madzimai.
Gweta vaKenya Shonai vati kushandisa midziyo yepabonde kunorambidzwa pasi pemutemo weCensorship and Entertainment Act.
Kurambidzwa nokuti zvinonzi zvunhu zvinobvisa huno. Asizve tinoona kuti tikaramba tichitarisa especially takatarisana nekodzero dzevanhu, tinoona kuti mutemo uyu unogona kunge uri mutemo unovhiringa kodzero dzavanhu, especially tikatarisa section 60 yeconstitution yedu inotaura nezvefreedom of conscience. Chakanyanya kukonzeresa kuti mutemo uyu wezvidhori zvepabonde unge uchiisiwa inyaya yezvitendero kana kuti tsika namagariro evanhu. Asi tinoona kuti mazuva ano vanhu vane muono yakasiyana-siyana, vanhu vane mafungiro akasiyana-siyana, vanhu vane zvitendero zvakasiyana-siyana. Vamwe havachatenderi kuti bonde nderekuti vanhu vange vachidanana kana kuti vachizvara vana. Vamwe vangotendera kuti bonde rinofanirwa kunge riri rekungonakidzana. Saka vamwe vanoona zvakasununguka kuti zvidhori zvepabonde ndizvo zvinovaitira. Saka mutemo panerwe kuramba wakabatirira pazvinhu zvakare.
Vakurudzira hurumende kuti iite tsvakiridzo yekuona kuti mudziyo yepabonde iyi haina njodzi here kuutano.
Bonde rinoitwa nezvidhori zvisina kuvhenekwa, zvisina kuchengetedzwa, rinogona kuzova bonde rinokonzeresa zvirwere.
Vakalos Nyaumwe vanoti zviri kuitwa nehurumende zvekurambidza zvinhu izvi kuti zvipinde munyika zvakanaka.
Hazvifani kunge zvichibvumidzwa vano, tofanira kungoita ine natural way yatakangopiwa nawo.
Asi sachigaro weZimbabwe Gender Commission Amai Margaret Mukahana naSangarwe vati komishini yavo inoda kuti vanhu vatevedzere mutemo uye vasingagutsikane vanoenda kumatare.
Zvinoda kuti taite consensus kuti madzimai ndozvavari kuda here. Kana zvirizvo zvavari kuda, vanogona kuwana nzira dzavanowana nadzo dzekuchallenja mutemo wacho uripo kuti zvikuda kuti ubviswe.
Kune nyaya iri kumatare yakaendeswa nemukuru wesangano rakazvimirira reWomen's Academy Leadership and Political Excellence Stavile Dewa anemono kuti kushandisa mudziyo yepabonde kana kuitengesa ifanwe kuva mhosva. Vanhu vaviri munyika vakasungwa nezvenyaya dzine chekuita nezvidhori zvepabonde vakabatwa nemhosva vakaripiswa mafaindi. Dzimwe ongororo dzakaitwa munyika dzakaita seAmerica neBritain dzinoti kushandisa midziyo yepabonde iyi kune njodzi yekuti vanozvishandisa vanogona kugumawo vorwara nezvirwere zvegomara nekuda kwezvinhu zvinoshandiswa mukugadzira zvepabonde izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Committee of the Red Cross rinoti rabatsira kuti mauto eSudan 125 vainge vapambwa nechikwata chakapandukira hurumende yechiuto munyika iyi vasunungurwe. Mauto aya aburitswa muguta guru renyika iyi reKhartoum kuenda kuguta reWad Madan. Dare remuBritain rabuda nechisungo chekuti danho rehurumende yeBritain rekuda kuendesa vanenge vachitsvaga upoteri munyika iyi kuRwanda harisi pamutemo. Hurumende yanga yati izvi ndizvo chete zvingapa kuti vanhu vasaise upenyu hwavo munjodzi vachedza kukwira zvikepe zvine vanhu vanenge vakazarisa kuenda kunotsvaga upoteri muBritain. Vanhu vanodarika zviuru 45 vakapinda muBritain nezvikepe izvi gore rapera, asi vakawanda vakafa. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira kuti munyika muve nerunyararo mudunhu remasvingo, dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reTCCC dzinonzi dzakatotiza misha mushure mekushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mune mamwe matunhu munyika, nhengo dzeZANU-PF pamwe nedzeFAZ dzinonzi dziri kushanda nevasori veCIO dzinopomerwa mhosva yekumiramira panenge pachiitirwa musangano nevanopikisa, izvo zvinoonekwa senzira yekutyisidzira. Mamwe masabhuku nemadzishe havasi kusiyiwawo muzvipomerwa izvi vachinzi vari kuudza vanhu vavo kuti havadi vanopinda misangano yemapato anopikisa. Zvose izvi zvave kuita kuti vamwe vatye kuti dzimwe nguva sarudzo dzegore rino dzichaita mhirizhonga yakanyanya kudarika 2018, vamwe vachitotyira kuti zvakaitika muna 2007-2008 zvinogona kudzoka. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaKennedy Mandaza vebato reZANU-PF pamwe navari Joyce Ngwenya vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU-PF.
Bato reZANU-PF rinova iro riri kutonga richitungamirirwa navaMnangagwa. VaMnangagwa ndivo vanotipa direction yekuti zvinhu zvinofanirwa kufamba sei mubato reZANU-PF pamwe chete nemunyika. Naizvozvo vaMnangagwa vari kufamba vachitaura shoko rekuti tinofanirwa kuita makambeini edu nemaelection kundurunyararo. Iri ishoko ravagara vari kutaura ende tinotera isu veZANU-PF. Naizvozvo kana kuine vamwe vari kuita zvisiri pamutemo, izvozvo hazvisi zveZANU-PF. Avo vanowanikwa vachiita zviri kunze kwemutemo, zviri kunze kwazvataurwa naPresident weZANU-PF, vasunge murayiro uone uchitevera.
VaNgwenya, nyaya tiri kukurukura iyo, asi tanzwa vaMandaza vari kutaura kuti aiwa handiwo mutupo weZANU-PF wemhirizhonga. Munoti
kutaura bedzi hazvibatsiri. Ngakunge kune mastructures anoshanda basa rokuti kudzivirirwe mhirizhonga. Nanguva vaMandaza vachita nezvemapurisa, vanenge vachitoti nyange mukaenda kumapurisa hapana chinoitwa. Chepiri ndechekuti tinoziva isu zvedu zvirimo zvakanyorwa inhoroondo kuti magariro neunhu hweZANU-PF hwagara hwakanangana nemhirizhonga. Aiwa, tinonzwa vaMnangagwa nevatsigiri vavo vachiti yava new dispensation, asi unyu wacho hatati tahuona. Nekuti tikangotarisa nyange sarudzo ya2018 yaya, pane vanhu vakatofa. Saka chandoona ndechekuti aiwa, zvakanaka kuti zvinge zvichitaurwa, asi ndakurakidze kuti pane nemastructures anosvika kune vanhu poita mapunishment akanyatsogara nezeto wechipindira
vamandaza manzwa zvataurwa navangwenya hanzi mashoko chete hazarirwe nerwizi
ichokwadi ndosaka paine zvi rekuti walk the talk vamunangagwa vakativimbisa muna 2017 kuti tinoda kuita sarudzo dzedu murunyararo varamba vaine shoko iroro ndosaka tati isu kana paine vari kuita zviri kunze kwemutemo zviri kunze kwemashoko ataurwa nemukuru wenyika izvozvo zvinotarisirwa kuti ivavo vashungurudzwa kunze kwakungomhanya chete ngavange vaine mazita zviine umbomo hwokuti izvi zvaitika
vangwenya pane vamwewo vanoti vemapato anopikisa vanokonzeresawo mhirizhonga asi vanokasika kuchema kunga ndo varohwa munotiwo
aiwa kandozvatiri kureva ka kuti isusu ngakugare kwava nemutemo unoshandiswa nemunhu weshe izvozvo ukanyatsoongorora kubva 1980 chaiyo chaiyo handitandambonzwawo kunzi kune munhu wezanupire kwakasungwa nekuti aita mhirizhonga nyange mhirizhonga yacho yaitwa muprimary election hapana munhu anosungwa mazuva akawanda unonzwa veopposition vachiti aiwa isusu hapana mhirizhonga yataita kaa tinozvidzivirirawo tingodzorera maroero atatiita variko vanhu veopposition vanodena asi tiri kuti hazvinawo kunaka zvaiko zvino hurumende inotonga iriyo ina mastructures ejudiciary nepolicing ngakuitire vanhu vachisungwa tonozva kuti vana ngari vhumu vakasungwa nekuti vaida kukonzera mhirizhonga vanasikana vakasungwa nekuti vakakonzera mhirizhonga komunotaura kuti kubva 2018 zvaiko zvino hapana munhu umwe chete wega wezanupi pakaita mhirizhonga aiwa vamandaza apo ngatitaurei nechokwadi
vamandaza mungatarisira here kuti sarudzo dzinoitwa murunyararo gore rino
ndo shuwiro yedu kuti sarudzo dziitwe murunyararo vakuru vanokwanisa kutaura asi isu tine responsibility yekuti titi ini handidi mhirizhonga munext door neighbor wangu odaro vemamwe mapato vachidaro tese pamwe chete secollective tikanga tichidaro maelections edu anoitwa murunyararo
vangwenya manzwa mashoko ataurwa navamandaza munoti
chokwadi ndekuti vanhu vanogarisana mumaruva handisingoti vangada mhirizhonga nekuti vavakidzana vanenge vachinoteerera zvavanoudzwa navakuru vavo tinotonzwa madzishi achitotaura pamutangano kuti muno mudunhu redu masabhu achiti muno munharaunda yedu hamugare munhu weopposition ndo zvinokonzera mhirizhonga saka ngazviregwe madzishe nemasabhu ngaachitaurirwa kuti titaurirai vanhu venyu kuti hatine munhu anoti anezvemhirizhonga nekuti ndii munenge makusara pindwa nengozi vanhu vakuti mai vaenda chinhu chakanaka
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanup f vakennedy mandaza vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7 mutambo wecricket Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda mumakundano kana kumakwikwe International Cricket World Cup 2023 mushure mekurova Oman nemaruns 14 kana kuti 14 runs mumutambo wanga uchinakidza zvikuru kuQueen's Sports Club kuulawayo. Aya ave makwikwe echipiri emaqualifiers anonzi Super 6. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti madzimai obvumidzwa here kana kuti kwete kushandisa zvigadzirwa pakuita bonde voga kana kuti sex toys. Vamwe vanoti zvakanaka, vamwe vachiti zvine njodzi kuutano. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yotangazve kumasvingo pamberi pesarudzo. Hama dzatapiwa makore wekwamurehwa dzobatwa nemhosva yekumuuraya dzichida kuromba. Mumutambo wecricket Zimbabwe yaswedera pedyo nekupinda kumakwikwe International Cricket World Cup 23 mushure mekurova Omen. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokonika ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wathi enhlentathele lithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika indaba. Ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 29 ngobakazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ujaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore. Sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTatwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi.
Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore. Wabulawa ngomnyaka 2020 abathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore.
So sethu sindlela esizukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Lizwe leli Botswana silazi kuyilizwe leli lokuthula. But uthi sizothola sokubulwa abantu abangu 143 nje 6 months ukethusa ukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha, there could be a social problem taking place.
Amapolisa awele Botswana ahlaba umkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni. Akuthi ke abakumsebenzi wokuzilibazisa ukulibazisa uZulu abagoqela abaculu imbongi labanye abasesabelweni seMathebeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Batholakale belecala ababikwa babulala umntwana oleminyaka eyisikhombisa uTapiwa Makore obulawa ngomnyaka ka-2020. Laba ngabathi uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore uyisomdala walomntwana. Ababili laba sebezamelela ukugwetshwa mhla ka-12 Ntulikazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMahluli uMnamato Mtebetsi womthethwandaba oyayikhot eHarare uphe isinqumo sakhe kudaba lolu, wathatha amahola amahlanu kusukela ngo-10 a.m. ekuseni usiyafika ngo-3 p.m. emini ebaliza ububi obenziwa ngababili laba. UMtebetsi uthe isenzo esenziwa ngababili laba sitshengisa ukuba balolunya, kungakho ubafumele belecala.
So we then meet on Monday, the 10th of July at 10 o'clock, and sentence will be on Wednesday, the 12th of July.
Sizahlangana ngomvulo mhla ka 10 Ntulikazi, kodwa esikwebonisa bapha ngolesithathu mhla ka 12 Ntulikazi.
Ukubulawa kwaTapiwa okwethusa abanenge elizweni lonke kwenzakala endaweni yaseMurewa ngomnyaka ka 2020. Isidumbu sakhe satholakala sihlinziwe okwakuveza ukuthi wayelinyazwe kakubi. Ekutheniseni kwecala leli, abahluleli bathole ukuba kulobufakazi obusegcikeni ukuba uTafadzwa Shamba owayeyisebenzi kaTapiwa Makore wadala leli cala ndawonye loTapiwa Makore uyizomdala walomntwana. Lokhu babikwa bakwenza ngenhloso yokudinga umuthi wokwenza imali ngokuhlanganisa lezitho zomzimba zalomntwana. UShamba wavuma icala lakhe ngesikhathi ebuzisiswa ngodaba lolu esanda kubotshwa. UMahluli uthe icala eladalwa ngababili laba likhulu kakhulu esithi babangela ubuhlungu obukhulu kubazali balomntwana. Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Matthias Dliwayo uthi ulethemba lokuba umthetho ndaba uza kwethula isigwebo esilukhuni lokujezisa kanzima ababili laba.
Ujaji uMnamato Mtebetsi lo kade ekhanyele icala lokubulalwa komntwana uTapiwa Makore sethole uTafadzwa Shamba loTapiwa Makore senior belocala elokubulala uTapiwa Makore. Ngalokho kumele bavalelwe ejele okuminyaka eminingi ngenxa yezinto abazenzayo lezi.
Ukuphawula kwesinqumo lesi kwenziwe phambi komsakazi kamabonakude oyeZBC TV loba i-live streaming. Idaleli sithi udaba lolu kufuze lube yisifundo kuZulu. Okolunye udaba, idaleli High Court lidlulisele phambili kumhlaka 7 Ntulikazi udaba lomunye umsekeli weZANU-PF uMnumzana Lovedale Mangwana ocele ukuba umthetho ndaba wenqabele uMnumzana Xavier Kasukwere ukuba ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jackie Sandi uthi ulindele loba yini esithi uzancinisa kukhetho.
Kusobala ukuthi khona khona uLovedale Mangwana lo kamanga yedwa ekuletheni udaba lakhe emthethwandaba waseHigh Court, ngoba kuyakhanya sibili ukuthi umuntu lo uthunywe nguEmerson Mnangagwa. Lokhu-ke kwenza kube sobala ukuthi Emerson Mnangagwa uyesaba kakhulu ukuza kukapresident Xavier Kasukwere emncintisanweni wokukhetha umongameli welizwe. Ungasenani thina siqhubekela phambili ngokukhuthaza uningi lweZimbabwe ukuthi lume ngemuva kukapresident Xavier Kasukwere lilindele njalo ukuza kwakhe.
Isicelo lesi siza ngesikhathi uKasukwere ekhangelelwe ukuba uzaphazamisa amathuba ebandla leZANU-PF ukunqoba, ikakhulu esabelweni seMashonaland Central lapho adabuka khona. Ibandla leZANU-PF kumbiko ekhitshwe kumaviki asanda kwedlula lithi kalilani lokungena kukaKasukwere wezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa kweleBotswana ahlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwenani labantu ababulawa amahlayana elizweni lelo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwalabo abalahlekelwe umphefumulo, kukanti ke abanye ngabadala amacala. Ngenhlathelo zendaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumisa amapolisa kweleBotswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana. Lokhe kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamachumi amane lantathu, i-143, okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga. Lokhu sekuchiye amapolisa ethithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula. AbeZimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlekelwa imphefumulo, kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kudutshulwa ngempela viki. Kubotshwe njalo omunye oweZimbabwe edolobheni lePhalaphe kulandela ukuthi ayetheswe icala lokugwaza abulala isizalwane seBotswana. Amapolisa athi kuzehlakalo zempela viki ubulawa abantu abane, okugoqela umtshayeli weloli odabuka eZimbabwe yena odutshulwe isikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla. Elandisa ngesehlalo lesi omele amapolisa uMnumzana Khodla Itsile Odira uthi oweZimbabwe kade esendleleni etshayela esiya eTanzania.
Motlhasolenyora ga nna le gore go nne le o latlhegelwang ke botshelo.
Ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ongumtshayeli weloli akade laye ulimele abakade bebahlasela bebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka eZimbabwe.
Omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli uMnumzana Ntokozo Thebe uthi lokhu kuyaba yethusa.
Kakusekho safe khona ukuthi siphumule. Sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjani, ikakhulu especially njengathi siqhuba inqola ezinkulu. So ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhamba usithi uyaphumula khona, kube nenkambi yamapholisa around khonapho. Manje akubi lula, akukangaki futhi ukuthi uthole kusiba nenkambi yamapholisa lapho esiphumula khona.
Uthi owenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abatshayeli bamaloli bathole imali, kodwa ukuthi kufike ekubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe.
amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba imoli inqolo ezinkulu, most of them babe bethwele izimali like ezama toll gate and whatsoever ezokucross amabridge emabhodi ukubhadala ukudeclare izinto. Bayakwazi ukuthi nxa bekubambile kukhona abangakuthola, of which kuze ufike esigabeni sokubulala umuntu, hayi thina abatshayele kithi songani sokuzasiqhuqisa. Besisiba safe kakhulu xa silapha eBotswana, kodwa-ke sohambe kwaphunyuka esandleni.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eHabromnumzana Dumezweni Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulo dubo emphakathini okumele lulungiswe.
So sethusa indlela esiza ukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana. Ilizwe leli eBotswana silazi kulizwe lelo ukuthula, but ukuthi sizothiwa sokubulawa abantu abangu-143 nje 6 months ukethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha. There could be a social problem taking place.
Amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi senqabano kakhulu kwabathandanayo, ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imphefumulo ngesikhathi isikliwe zingene endlini. Amapholisa athi asenyanzelela ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa ukwehluleka ukuzwisisana ngesikhathi kulokuphikisana. Baxwayise uZulu ukuthi angahambe ethwele isikhali eziyingozi ezifana lenqamu, njalo abantu bazijayeze umkhuba wokuphuma kumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Aba kumsebenzi wokulibazisa uZulu abagoqela abaculi imbongi labanye abasisabelweni seMathabeleland North bakhala ngokuswela uxhaso kuhulumende lakwezinye inhlanganiso ezizimeleyo ukuze benelise ukuthuthuka kolumsebenzi bathole inzuzo yokuziphilisa ngasikhathi sinye befeza isifiso sokuthokozisa uZulu lokulondoloza amasiko. Kubika uNokuthabahla mini eseVictoria Falls.
Lokhu kuphume emhlanganweni wemfundiso oqoqwe ngabenhlanganiso yezamalungelo abaculi eZimbabwe Music Rights Association, Zimura, obuthanise abakulumsebenzi wokuzithokozisa eChinotimbawole, Victoria Falls. Umculi uRobert Dube oyimbongi ezalwa eLupane yena ukhala kakhulu ngokusweleka kwamathuba okuthuthukisa abakulumsebenzi, esithi lokhu kudala ukuba amasiko oluntu lwalesi sabelo aqhubeke elahleka ngoba kungela ngitsho lamahofisi kule indawo abanga khala khona.
Abantu abasekhaya iziphobalazo kodwa abancintezelwe, kungabe kuseBoreni ngabe ngabe, abalazo indawo zokuthi bayekhangisa imisebenzi yabo ukuze ikhule iqame bathole ukuthi kudlete fuleni ngayo. Okunye futhi okukhona ukuthi amahofisi aweZimura akhatshana kakhulu akobulawayo. I-National Art Council nxa isenza kumbe i-workshop neyani bakobulawayo, iZimura labo bakobulawayo. So silokho thina sicwaswa ngokuhlala okuthiwa ngolimi lwemzini i-marginalization. Akukabi le nto elapha eseduze nathi esiyibona eseduze nathi.
Umculi wembube waseVictoria Falls uSibangelizwe Sibanda, umholi weqembi elizibiza ngokuthi Buntu Bomuntu, ukhala ngokuthi abaculi abaningi balesi sabelo bayachiywa phandle emincintiswaneni njalo nxa kule micimbi emikhulu edolobheni leli kabamenywa.
Asifuni justice naye ukuthi bulawayo ayizendleza ama-affairsayo harari la izenzela ama-affairsayo sizenzele awoda amafezayo ngoba like as it is here in Victoria Falls kule cultural diversity engeke ifanane le Harare le Bulawayo. We have all our tribes here, we have all our artists here akwanisa ukwenza what engeke kukhitshwe iHarare kumbe iBulawayo.
Lokhu kusekelwe nguThokozani Dube odabuka emangweni waseNswazi ongumholi weqembu lemkhankaso wamajaha. Yena uthi ukubandlululwa kwabaculi balesi sabelo kusezingeni laphezulu.
Asikhangelwa, sikhangelelwa phansi. Uzananzelela ukuthi abanye siyaperforma, siperforma into efananayo. Mhlawumbe ubedlule wena ngeseniority, but uzathola ukuthi ngenxa yomhlobo abanye baphiwa imali nge-US linelwese siyaphiwa nge-RTGS. So izinto ezihluphayo zona lezo kakhulu kakhulu. Nxa kusiba la ma-national events asithathwa, kubuya amabhendi from Harare, kubuya abantu from Bulawayo. Imagine umuntu ongangami siyahlabela kufaka ingcebethu phambili laphana kuyayangisa. Ngihlabelele ukuthi sengiyibheka kodwa mina ngiyakwazi ukuthi ngile production yami very rich. very rich. Mna ngiyakwazi into ngiyakukholwa lokho into engiyenza i very rich.
Unkosikazi nokukhanya moyo ohlangothi lukahulumende olwe National Arts of Zimbabwe uthi isabelo lesi sinothile kakhulu ngaba kumsebenzi wokujabulisa uZulu abagoqela abaculi inguqu imbongi labanye.
Ukuba khona kwabo bafuna usekelo lwethu. And they need to go to see assist in various places in different in their spaces abalao into a challenge the funding at the current moment. If funding, but we've got ama partners with like a culture fund, they offer e funding. And bona as artists they can help each other to uplift themselves.
Umnumzana Henry Makombe wenhlanganiso yezimura uthi bananzelele ukuthi abakulomsebenzi kabawazi umthetho obasekelayo lamalungelo abo ngakho ke bakubone kufanele ukuqhutshwa komhlangano wemfundiso kulumango.
The reason why we are here is we want to empower abantu creator music ama police and ama DJ ama radio station angkona kuti they should understand the rights that are involved in the exploitation of the artistic works.
Abezimura bathi uhlelo lwabo loluka lupheleli emathebelele North kuphela kodwa bahlose ukuthi baluse ezigabeni zonke zelizwe kusiyafika ekupheleni kwawona lo umnyaka. Umhlangano wanamhlanje ubuthanise abakumsebenzi wokujabulisa uZulu abavela eLupane eBinga wange lezinye indawo eziseduzane leVictoria Falls emangweni weMathebelele North. Iningi labangenela umhlangano bakhuthaze abezimura abenhlanganiso ezizimeleyo osomabhizimusi abasebenzela kulindawo lohulumende ukuba basondele eduze labo basebenze ndawonye ukuthuthukisa lumango. Ekugqitsheni kwalomhlangano wemfundiso abakulumsebenzi abakade bekhona baphiwe izithupha zokuqeqesha ngokwazi imithetho esekela imisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane embikweni nakhe awethulele uZulu edolobheni leChicago esabelweni se-Iliano khonapha eMelika izolo. Umongameli Joe Biden uthe izibopho zikahulumende wakhe zokuthuthukisa umnotho sezincede kakhulu ukuvimba ukuwa kwesilinganiso sesisindo semali yelizwe kanye lokwehlisa inani labangelamsebenzi. Iningi lezihambi zaseMelika zikhala ukubhekana lobunzima bokuphuza ukusukuma kwendizamtshina kumbe ukuswelwa uhambo ezilindweni eziningi zendizamtshina elizweni lonke. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abantu abaningi bethethe insuku sokungayi emsebenzini bebambanisa losuku lwekhefu olokuthakazelela inkululeko yele Melika elikamhla ka-4 Ntulikazi kumbe 4th of July. Asekankasela ngamandla ukhetho oluzayo amabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Amabandla amakhulu aphakathi kokhetho lolu ngeleZANU PF lele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chambisa wonake athembisa abantu izulu lomhlaba. Elezan PF liziqhenya ngohlelo lokuvuselela eminye imigwaqo ezokulima lokuphandela ukudla abaswelayo lokunye. Lithi liza kwenza okuningi lingabiselwa embusweni ngoNcwabakazi. Kodwa elesisisi lona lithi sesifikile isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe omanikiniki lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa owebandla le-CCC lomnumzana Khudamsaka owebandla le-ZANU PF.
abantu masikhankasa sibabonisa isimo esiphila kuso esibuhlungu kakhulu kulelizwe leZimbabwe. Sibatshela lokuthi nxa ngabe ubaba u-advocate Nelson Chamisa engenile kuningi okuzatshintsha. I-health yethu i-health system yethu ayisebenzi kahle, infrastructure zonke zifile ma kungavuselelwa, kube le mitshina ngezibhedlela thina ikakhulu esihlala emakhaya. Uzafica ukuthi mzukwane ugula kumele utransfere usiwe esibhedlela sakobulawayo e-central, iy'nhlobo zakho zikhatshana. Nxa ngabe izibhedlela zingaba better equipped, izikolo zingaba better equipped, konke nje kuhambe kuhle baba. Ngibone ngani ukungena kwamnumzana ubaba uChamisa kungenza kube ngcono le mgwaqo. Siyayibona ukuthi kufile, abantu bayahlupheka, amagesi yinto ekhatshana. Kuningi nje okungalunganga kuleli lizwe ukuthi nxa ubaba uChamisa engangena kungalungiseka. Yikho sikutshela abantu baba.
Ye baba Msako, uyezwa lapho uyakhuluma umama uthi hayi ibandla leZANU-P F kukhanya ngizana lidonsi kahle. So bakhuluma ngikhonoko ukuthi livele sokumele kungani liyasuswa embusweni la.
Ngalisizwa kahle. Lifuna ngikhulume ukuthi thina sibatshelani abantu ku-ground, angitsho?
Ye kunjalo sibili, umzwile la umama ekhuluma. Ye qhubeka ba.
Ye siyabonga. Thina abantu esibatshela khona ku-ground njengeZANU-P F sibatshela nje into ezintathu. Okuqala sibatshela ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi balo. Okwesibili sibatshela ukuthi liphinde livuse ngabanikazi balo. Okwesithathu sibatshele njalo ukuthi liphinde likhulekelwe ngabanikazi balo. Ngakhonokho sibatshela nje ukuthi ilizwe aliyakhwa ngomnyaka munye, ilizwe liyakhiwa ngesikhathi ngesikhathi, liyathatha isikhathi. Sibatshengisa intuthuko emnandi esenziwe ngobaba uMnangagwa ngesikhathi esifitshane asesingenile. Sibatshela ngemigwaqo emihle eyenziwayo ngobaba uMnangagwa. Lapho ohamba khona imigwaqo iyakhiwa, weda kuma-highway siyakubona kwenzakala. Emakhaya iyagreda imigwaqo njalo enye ifakwa amatara. Sibatshela njalo ngamagetsi asiphesiwani esesilawo lapha elizweni. Sibatshela ngobuhle be-rural electrification. Sibatshela ngobuhle bamagetsi esesilawo lapha elizweni kokuthi akusela load shedding. Sibatshele njalo nge-agriculture esithuthukile lapha sesikhangela khona njengelizwe ukuthi asisathengi kwamanye amazwe. Konke sikudlayo sesikulima lapha. Sigcizile lesikhonapho sibatshele ngepumvuta leyo eyalethwa ngumkhokheli
owelizwe
encedisayo kakhulu emakhaya. Kuningi siphinde sibatshele ngentuthuko eyenzayo kumamayinzi. Sibatshele ngalokhu ubaba uMnangagwa akwenzayo emadamini kuyakha amadamu. Sibatshele ngezibhorane ubaba uMnangagwa asifakela khona abantu ukubana bibe namanzi. Kuningi kakhulu esibatshela khona isikhathi sesihluphayo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke mamlojo, nangu-ke uyakhuluma uMsaka lapho uthi kuningi abatshela abantu okunye kwangikhona imigwaqo lokunye okuthize. Kambe babatshela iqiniso yini kumbe lapha-ke basethwa kambi?
Angazi ukuthi imigwaqo yakhona ingabe isakhiwa ngaphi kwakuduke. Ngimgwaqo engiwuhambayo njengomuntu ezoyela ematobho, ngihamba ngomatobos road, angaze ngawubona. Ngifike lapho ngithatha imigwaqo eSt Joseph, ngisiya ePlumtree umuki njalo. Ngifike lapho mzukwana ngicabanga ngeGwanda, nxa ngisuka kithi ematobho ngingena iGwanda road kubi njalo. So i-development le abayikhulumayo asikayiboni. Kunjalo nje ngingumuntu ophathekayo kwezokulima. I-GMB sikusela ngingahambisa i-wheat yami ngoDisemba, ngingatholi imbadalo yakhona. Kuthi kunjalo baba, sinezihlobo ezigulayo sezibhedlela. Sikhuluma nje uma sithi izibhedlela zifile asophupho, yinto esiyibona nsuku zonke. Abantu bahluphekile ezibhedlela lapha. Kunjalo nje nabantwana abafunda isikolo, baba uGibbs, kuningi okufuneka ezikolo, okufuneka kumzali. Kunjalo nje imali yakhona ngingelayo, sikhipha amabhuku, sithenga ama-textbook. Thina kathi sifunda ngezikhathi zethu, sasifunda ama-textbook iloko edabukile kodwa ekhona. Khathesi awasekho, kutshintsha ama-curriculum, kutshintsha lokhu. Sibona nje kutshintshile. So lokho kukhulunywa ngakho i-development ekuyelo baba uMnangagwa. Thina akusho ukuthi nxabe sithi imantra yabo ithi leaving no one behind, clearly thina njengemathebelelendi wa-marginalized, wa-left behind. Sithi singalo nje amadamu lawa abakhuluma ngawo anti ngako obulawayo akula kushota kwamanzi, nxa kuyikuthi amadamu uhulumende uyawakha njengoba sitsho. Sithi singalo nje emakhaya nxa ngabe amadamu ekhona antsho kube sesile ndawo zokuthi amanzi ayadonsele emizini yabantu kungela sidingo sesibhorane. So thina i-development kuthi sisecule sibili kodwa kasingabanikazeli izinjalo.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke Mzanga. Uyazizwa lapha-ke umama uyakhuluma sibili ukuthi ababoni khona ukuthi libatshela khona kungaba kuleqiniso kambe libatshela iqiniso abantu yini ngasingabuza kumbuzo lo
ngiyanyamakala kakhulu baba Dube angazi ukuthi umama uphila kuliphilise kumbe umama uphise ukuthi engavulamise ebone ubuhle obenza ngubaba umnangakho ukhuluma ngemigwaqo okokuqala yikuthi akula lapha izini engaze ngene ijamisa lapha ayeyakha khona imigwaqo yonke kanye kanye imigwaqo iyakhwa ijiyana ngikhuluma nje lapho ohamba khona i-TDF ibhizi emakhaya ngale iyakho imigwaqo kathesi wakhangela i-Bed Bridge isiya elokhuzen eHarare ugwaqo uyabukeka sibili kwefolos iyalingisa minengimigwaqo engayiso yina le yatsho yahamba kiyo kungayenzakala ukuthi layo ayekathintwa kodwa konke amaprovinsi yabanjwa
unkosazana nonhlanhla mlotshwa owebandla le-CCC lo mnumzana Khula Mzaka owebandla le-ZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kuphuma imbono ehlukileyo ngodaba lomthetho ovimba ukusetshenziswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ngemva kokuba abanye abesifazana baseZimbabwe bekweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa umthetho owalisa ukusetshenziswa kwama-sex toys. Umthetho weZimbabwe uthi limpahla yezocansi ingamanyala njalo iyingozi ezimisweni zokuphatheka empathini zokuziphatha emphakathini. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kokuba unkosazana Sithabile Dewa ekweze emthethwandaba lolu daba ephikisa ingxenye yalomthetho esithi usumdala njalo ungoncindezelayo lokwephula ilungelo lenkululeko yakhe. Wasa amaphepha akhe emthethwandaba ngenyanga kaMbimbitho walonyaka emangalela uhulumende weZimbabwe efuna ukuba ezinye ingxenye zomthetho lo zesulwe. Usithabile utshelela umsakazo ukuba akasafuni ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba eseqondise amandla akhe kwezokuqhutshwa kokhetho olukhona mhla ka-23 Ncwabakazi lonyaka lanxa enguye owalukhweza emthethwandaba lolu daba. Eyinye inkokheli enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane ithi lanxa bengafisa ukukhuluma phezu kwalolu daba ngeke bakwenze okusegcekeni ngoba besesaba ukujeziswa ngendlela ezijiyeneyo. Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso ye#thisconstitution unkosikazi Abigail Mupambi uthi uvumelana lohulumende ukungavumeli ukungeniswa loba ukusetshenziswa kwale impahla yocansi.
Ngibona ngathi iban yona leyo ngiyayisekela sibili ngoba kuyinto eyangisayo esintwini sethu njengabantu abamnyama asikwazi lokho asikaze sikuzwe. Sibona ngathi lokho kuyabe kusiyeyisa njengabantu besintwini.
Uqhubeke umpambi ethi kuyinto eyangisayo esintwini njalo engelasithunzi ukukhuluma ngale mpahla.
Ngakho mina ngiyasekela ukuthi leyo nto ingavunyelwa. Lokho kuthiwa ngama-toys uhlukubone sibili ukuthi hayi kuyifiction. Angikholwa ukuthi kukhona esintwini. Singabantu abamnyama silakho esikukholwayo. Okunye lokhu imbona ngathi hayi bakithi kuyabe sokudlulisa amalawulo.
Udokotela Ruth Labode upha umbono wakhe nxa kukhangela ehlangothini lwezempilakahle.
Mina into ethiwa yi-sex toy anzake ngiyibone futhi ngisesikolo ngifundela ubudokotela asizange sifundise ngama-sex toy.
Uchaze lolu daba njengolufana lezinye nje indaba azizwayo ukuba zenziwa ngabantu uDr. Labode.
Into engazake ingene engqondweni yami because I think ukufanana le week umuntu ogqoka iweek okhetha ugqoka iweek kumbe ofuna ukwenza whatever laba abafaka intolwane ngaphansi konke lokhu for me it's the same.
Kodwa umsunguli wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngempilakahle yengqondo ye-The Peace Hub Zimbabwe unkosazana Irene Peace Wongwe yena oyi-social worker uthi kuyikubandlulula ukusebenzisa ingxenye yomthetho ungakhangelwanga wonke ukuthi uthini. Unkosazana Wongwe uthi usetshenziswa ngendlela ebandlululayo lomthetho njengoba kungekho okwenziwa kulabo abenza ucansi egcekeni kodwa usetshenziswe ebantwini abasebenzisa limpahla ensitha okuthiwa kayivunyelwa.
So we come to Zimbabwe, we've got a lot of people
today you are given a lot of attention in the name of socialites and influencers.
Ingxenye yomthetho waseZimbabwe wokulawula kwezokuzijabulisa yenza ukungeniswa noma ukuphathwa kwempahla yezocansi kube ngokungekho emthethweni.
Live Talk namhlanje kuhlela sihluzene bomama sikhangela udaba solugwezo emthethandaba lokuphikisa isinqumo sikahulumende sokuvimba ukuthenga lokuthengiswa kwempahla esetshenziswa kwezocansi ama-sex toys ngabesifazane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo umPraxedes Jeremiah.